Chekutanga, misangano wakaitwa we Africa Union uya. Hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yokungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika. Zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki. Voonana, vongotaura taura zvinonwisa mvura, zvinofadza nzeve, vodya, vorarama hotera, vobvoita misangano yavo parutivi. Asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vambofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndoka nyaya dzakabhotaurwa nesadhaki. Sadhaki yacho yakatobhoitawo musangano neEast African Community iyo inana Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ineyo kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoenderera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi?
Kana ivo vatesekedi vacho kumusangano wesadhaki havana kuuya, kumusangano wesadhaki neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiriri wenyika iyoyi anenge asiko. Saka munotoona kuti hatichatombozvitori siriasi zvemusangano zvaizvo, takutongobati magentleman club havo ekuboita maouting vachiita maholiday vatingosangana vachitaurawo nyaya nengano asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka newe opposition. Takaona zvakare sadhaka hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera sadhaki iti yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU PF yakangere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.